Mukomana, yai nengo yeMDC Alliance yakaurawa kuti yakarohwa ikazopedzisira yafa nenyaya yemavanga ayakanga yapiwa. Inonetsa mabatirwo airi kuita nokuti nengo iyi yakandoripota paguti Rural Police Station musi wa14 October 2021 ikatotaura mazita evanhu vakanga vamurova.
Pane vakasungwa here sezvo muri kuti mufi aiziva vanhu vacho vainge vamurova?
Wakangosvika pakufa vanhu ivavo pasina kana wasungwa kana sina kumboudzwa kuti zvanga zvava papi mutsvakurudzo dzemapurisa atingati investigations kuti vanga vabudisa chii. Hapana chiripo. Izvo zvakazokonzera kuti hama dzacho dzitiaproche semagweta dzichitayo toda kunzwa kuti hama yedu iyi nyaya yayo inombova papi, kana vanhu vakataurwa kuti ndo vakamurova sei vasingasungwi kubva zvaakaripota nyaya iyoyo. Saka takabva tanyora tsamba kuna ofisi in charge wokwagutu tichibvunza izvozvo, tichivapa 7 days kuti ayo vatiudze kuti chii chinonyanya kunetsa pamachii chakabuda pamainvestigations avo.
Ko, mapurisa vakasapindura chii chinenge choitika?
Kana vakona kupindura mazuva manomwe akapera, tichatsvaka dzimwe nzira dzinoita kuti tivamanikidzire kuitira kuti vaite zvavanofanira kuita, zvavanotenderwa nebumbiro remutemo semapurisa, kuti vaite tsvakurudzo dzavo. Kana pauya munhu atingati complained achipa nyaya yake, vanosungirwa kuti vaite mainvestigations iwayo.
Tiri kunzwawo kuti mudzimai wemufi nemunin'ina wacho vakambochengetedzwa nemapurisa. Zviri kufamba sei chaizvo?
Ichokwadi kuti mudzimai wemufi nemunin'ina wemufi vakambotorwa kubva pagutu base nechindwa navo kugutu police station vasungwa, asi vakazovaregedza kune nguva dzikasvika idzo padza11 usiku vasina chajira vakanga vavapa vavapomera.